Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniru akanaka vatereri tinosangana zvekare maniru anhasi uri musi wechitatu chikumi 27 2018. Makaterera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. MDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa inoti hurumende inofanira kuongorora nyaya yemhirizhonga yakaitika makore gumi adarika pamberi pesarudzo yepresidential runoff iyo yakasiya vanhu vakawanda vafa uye vamwe vasisina pokugara. Kupasa kwebhiri rokuvandudza zvirango zvakatemerwa vamwe muZimbabwe neAmerica kuratidza vakawanda kuti nyika iyi yakazvipira kutsanurudza ukama hwayo neZimbabwe. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanokanzura musangano wavo wekuhwange. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. MDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa inoti hurumende inofanira kuongorora nyaya yemhirizhonga yakaitika makore gumi adarika pamberi pesarudzo yepresidential runoff iyo yakasiya vanhu vakawanda vafa uye vamwe vasisina pokugara. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vatsigiri veMDC vakaita sava Enoch Mukudu vanoti mhirizhonga yakaitika iyi ichizere mundangariro dzavo, vachitidai hurumende yava Emerson Mnangagwa ikaona kuti sarudzo dzemwe dzinouya dzaitwa pasina mhirizhonga yakadai, iyo yavanoti ichiri kuvabata pamoyo.
Inini panyaya ya 27 June 2008, chandinofungidzira ndechekuti sarudzo dzegore rino hazvifaniri kudzokoredza zvakaitika mugore raJune 2008, nekuti sevamwe vanhu tiri vevamwe vanhu vakasiya misha tichitotiza, nekuti kwava kwapiswa kudzimusha tikatosiya mhuri dzichitambudzika.
Imwe nhengo yeMDC vakuda kwashe matibhiri vanoti zvakakosha kuti hurumende yava Mnangagwa iite urongwa hwekusangana nevakapona neburi retsono pamhirizhonga iyi.
Ndinotarisira kuti kunofanira kuva nekutaurirana chokwadi chakaitika, tozotora danho rechipiri kuti mavanga yayo apodzwe, zvingava kuburikidza nekukumbira ruregerero nekugamuchira kuti takasangana nedambudziko, kunyanya kuhurumende yavamunangagwa. Nekuti kumavictims edambudziko raJune 27 vakawanda wacho ndingakutaurira kuti vanotoziva kuti vamunangagwa ndivavanga vari pamberi vokutyora kodzero dzevanhu.
Mutungamiri weboka reMDCT iri vaNelson Chamisa vanoti bato ravo pamwe nevatsigiri vavo vachiri kushushikana nezvakaitika izvi. Mutauriro wavachamisa vankululeko Sivanda vati vachamisa vachagadzirisa nyaya iyi vachiti vamunangagwa vazvitadza sezvo vaiva mumwe wevanhu vaiva muhurumende yakakonzera mhirizhonga iyi pasi peutungamiri hwevaimbo vamutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe, avo vakazobviswa pachigaro nemauto gore rapera.
Ndosaka MDC ichiramba ichiti iyo president Nelson Chamisa achiramba achiti ngatiitei a truth and reconciliation process inoita kuti vanhu vataure chokwadi nezvavakaitwa nevakaita vacho vataure kuti akaita zvakati. Vachitaura zvekuti dai hurumende yatanga kutaura nenyaya yekuti kubatsirwe vanhu vachiri kutambura zvichibudikidzira nenyaya yevhaiolensi yakaitwa munyika muno kubva 1980 kusvika nguva dzino, asi nokuti nhasi June 27 for us and for the president it's a dark day.
Mumwe mfundisi wecheche Apostolic Faith Mission, mfundisi Rogers Conrad Tekwa, vanoti vedzisvondo vane basa rakakura kwazvo rekubatsirana nehurumende mukuedza kugadzirisa nyaya iyi.
Government irresponsibility yayo iyo ngairege kuda kuzama kutungamirira kuti iyo ndo yakaoffenda. Yoda kutungamirira zvaida kuita Matabeleland. Matabeleland yakaoffenda one. Wo create an office yekuti wadanta healing. Healing haikwanisi kuitwa nei na offender. Inoitwa nevanhu vari machurches tiripo. Vanhu vanoona matamwari vari munyika munomu. Like in South Africa and many other countries, my church is no basa rawo rekurapa mavanga evanhu vanenge vakakwara.
Hatinawo kwanisa kutaura negurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vaObert Mpofu kutinzwe pamire hurumende panyaya iyi. Asi vaMpofu avo vanove zvakare munyora anoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato riri kutonga reZANU-PF vakati sebato pamwe nehurumende vakazvipira kuita sarudzo dzisina mhirizhonga rwendo rwuno. MDC inoti pane nhengo dzayo dzinodarika mazana maviri dzakapondwa pamberi pesarudzo yechipiri yemutungamiriri wenyika yakaitwa muna Chikumi 2008. Vanhu vazhinji vakapisirwa misha, vamwe vakatiza kwavaigara vachinotsvaga upoteri kune dzimwe nzvimbo. Mhirizhonga iyi yakakonzera kuti vaimbova mutungamiri weMDC Mushakabvu vaMorgan Tsvangirai vabude mumakwikwi esarudzo iyi vachiti zvaisaita kuti vagozotonga makuva. Izvo zvakazopedzisira zvaita kuti paumbwe hurumende yemubatanidzwa iyo yakapera muna 2013 pakaitwa dzimwe sarudzo dzinonzi neMDC dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mapato ezvamatongerwo enyika pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vanoti kupasa kwebhiri rokuvandudza zvirango zvakatemerwa vamwe muZimbabwe neAmerica mukomiti yeSenate yenyika nezuro kunoratidza kuti nyika iyi yakazvipira kunatsidzurudza ukama hwayo neZimbabwe. Gordon Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekupasa kwebhiri iri, mukomiti inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mudare reSenate yemuAmerica nezuro, munyore anoona nezvemutemo muZANU-PF vaPaul Mangwana, vaudza Studio 7 kuti vanofara kuti America yave kutora matano ekugadzirisa ukama hwayo neZimbabwe. VaMangwana vati iri ndiro donzvo rehurumende yavamunangagwa, vachiti Zimbabwe iri kuda kudyidzana nenyika dzepasi rese. Mutauri weMDC inotungamirwa navaWalsh Mincube inove nhengo yeMDC Alliance vakurawo nechihwai vati chitsvambe chave chehurumende yavamunangagwa kuti iite zviri kudiwa mubhiri rakaturwa navaJeff Flake naSenator Chris Coons kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vari muZANU-PF neAmerica zvibviswe.
Saka zviri pakati peZimbabwe pehurumende yekuZimbabwe yana vamunangagwa inova hurumende yeZANU-PF ndo vakane zvavakaitirana nehurumende yekuAmerica. Asi nyaya dzakanga dziripo mukati mazvo zvose dzaiva nyaya dzekodzero dzevanhu, nyaya dzesarudzo, ndio zvinhu zvakanga zvichinyanya kunetsa munyika munomu.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaVivid Gwede vati kupasa kwebhiri iri richienda pachinano chepamberi zvinoratidza kuti komiti yeSenate iyi ine shuviro yokuti America neZimbabwe dzive neushamwari hwakasimba. VaGwede vati zvakaitika izvi zvakakosha chose sezvo zviri kuitika apo Zimbabwe yave kuita sarudzo.
Tingangoti zvasarira vamunangagwa nehurumende yavo kuti vatevedzere zvavakapromisa. Tinorangarira kuti vaFlake navakunzi vakauya muno muZimbabwe vakasangana navamunangagwa, vakange vapromisa vamunangagwa nehurumende yavo kuti vachaita maelectoral reforms achaita kuti Zimbabwe ive nemafree and fair elections. Asi kuti takaona pasure apa vaFlake navakunzi vachiti zvinhu zvakapromiswa kwaingwe kutaura chete, pane zvakawanda zvisati zvaitwa. Zvavanotarisira iwo
vati vanoona America ichibvisa zvirango zvayakatemera vamwe muZANU-PF kana vamunangagwa vakaita sarudzo dzakachena pamwe nekuremekedza kodzero dzevanhu. Vamwewo vanongorora nyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vati zvinodiwa neAmerica zvinhu zvisinganetsi kuita zvachose.
America haina zvainoda, inotarisira kuti isusu sevana veZimbabwe tinge tichisarudzira pasina mbonyikidzo, pasina zvinhu zvakawanda zvinotimanikidza kuti tisakwanisa kusarudza vatongi vedu murusununguko. America chainoda ndechekuti tinge tiri vanhu vanosarudza vatongi vedu murusununguko sezvavanongoitawo.
Mubhiri ravo vaFleck navaKunz vakatara zvinhu zvakati kuti zvavanoda kuti zvitevedzwe nehurumende yeZimbabwe kuitira kuti mutemo wakadzikwa neSenate yekuAmerica muna 2001 weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act uvandudzwe. Zvimwe zvacho ndezvekuti Zimbabwe inofanira kuita sarudzo dzakachena kuwanisa vanhu kodzero dzavo pamwe nekuvandudza raramo yevanhu munyaya dzematongerwo enyika neupfumi. VaFleck navaKunzi vakashanyira Zimbabwe mwedzi miviri yapfuura apo vakasangana navamunangagwa vemapata anopikisa nemasangano anoshanda akazvimirira vachida kunzwisisa nekuzvionera nemaziso avo kuti zvinhu zviri kufamba sei muZimbabwe. Bhiri iri rave kunozeiwa mudare reSenate uye rikapasa rinobva rasainwa nemutungamiriri weAmerica vaDonald Trump kuti rive mutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vanhu vange vaungana muHwange Stadium vakamirira kunzwa mutungamiri weZANU PF vaEmmerson Mnangagwa vachitaura varwadziwa zvikuru mushure mekunge vaudzwa kuti vaMnangagwa havachauyi. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vevanhu ava vasvika munhandare iyi nenguva dzekuma 7 mangwanani vachitarisira kuona nekunzwa kubva kumutungamiri webato ravo reZANU PF. VaMnangagwa vange vasvika mudhorobha reHwange nechikopokopo nguva dzekuma 11 mangwanani vakaparura kuvandudzwa kweHwange Thermal Power Station muHwange Mekare. Studio 7 vamwe vatori venhau vemapepanhau nenhepfenyuro dzakasiyana-siyana varambidzwa kuve pachiitiko ichi zvichinzi kwange kuchidiwa vakakokwa chete. Chikopokopo chavaMnangagwa chazoonekwa chichipfuura nguva dzekumasikati nechekumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kwenhandare. Sachigaro weZANU PF kuMatabeleland North vaRichard Moyo vaudza vanhu kuti vaMnangagwa vachakwanisa kuuya kumusangano wanhasi. Hapana chikonzero chapiwa navamoyo kuti sei vaMnangagwa vasina kuuya pamusangano wavange vachitarisirwa. Mumwe mutsigiri wechidiki weZANU PF angozvidoma nezita rekuti Justice ati arwadziwa zvikuru sezvo ange akatarisira kuona vaMnangagwa mbune kekutanga muupenyu hwake.
Ndasvika munhare nekumahadhavezima 212 svika pana ndida kuona iti but ndotoneseka kuti hamuti havachauya. Why? Ndazo disappointed ndanyezotoneseka ndakuti ndida kumba zvangu.
Mumwe womurume uyo asina kuda kudomwa nezita ati anoona chiri chinhu chisina kunaka uye chinoratidza kuzvidza vanhu kuti mhomho yevanhu iswere yakamisirwa pasina.
Ndotoona kuti hazvisiri fei vanhu vakauya vakabva takabva kunzvimbo dzakasiyana-siyana ndotika kumaruwa uko tine chinangwa chokuona chipresident but tatogara kubvira makuseni tichitakamirira kusvika iye zvino zvatove ma2-3 ndotoona kuti president havasi kuuya. So tarwadziwa zvikuru, tarwadziwa.
Asi vamwe vanoti kutadza kuuya kwavaMnangagwa pamusangano wanhasi kunogona kuve nechekuita nekutyira upenyu hwavo mushure mekuputika kwebhambu kwakaitika munhandare yeWhite City muBulawayo pakupera kwesvondo. Munhandare yeHwange mange mune masoja anepfuti pamwe nemapurisa ane imbwa idzo dzange dzichishandiswa kusecha vanhu vachipinda munhandare. Ndakamirira Studio 7 muHwange, ndini Taurai Shava.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kunongedza munwe kuchikwata cheG40 kuti ndicho chine chekuita nokutewa kwechombo chakaputika kumusangano wavo kuBulawayo nemugovera svondo rapera. Vachitaura nenhepfenyuro yeBBC nhasi, vaMnangagwa vati fungidziro yavo kunyange havo vasina umbowo ndeyekuti vanhu vakarwadziwa nehurumende itsva ndevechikwata cheG40 kusvika pave neumbowo hwekuti ndiani akaita izvi. Chikwata cheG40 chinonzi chiri kutungamirwa nemudzimai wevaiva mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, amai Grace Mugabe. VaMnangagwa vati hapana chikonzero chekuti vadzike mutemo wokuomesera zvinhu munyika sezvo chiitiko ichi chisingakanganisi mamiriro ezvinhu munyika. Studio 7 yaidza kubata mumwe wevanonzi vari muchikwata cheG40 uye vari muzukuru wavaMugabe vaPatrick Zhuwau kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi asi vati vanga vari pakamanikidzika kuti vataure. hatina kukwanisawo kubata mutauriri webato reNPF vaJelas Mawarire. Mukuziya nenyaya iyi, Jongakande miri weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya.
Vamunangagwa ndi president wenyika. Saka kutaura kwavo kunofanira kunge kuri informed neongororo inenge ichiitwa nemasecurity apparatus enyika akafanana nepolice, CIO nearmy kana maparti security. Asi tinoda kukurudzira president vamunangagwa kuti zvakaitika kubulawayo zvinofanira kutarisiswa pachokwadi zvoinvestigetwa nemapazi anoita mainvestigation dzakadzama. Mapazi iwayo anoita mainvestigation anofanira kuti kana aona zvaona ochikwesena vanhu, okwesena vanhu vanoiswa kumatare. Matare ndoanofanira kuzopronounza kuti munhu ane mhosva here kana kuti munhu haana mhosva. Hatidi kuti paitwe politics munyaya yakaipa sezvakaitika kuwatch stadium sonderiri ratera izvi. Saka tinotarisira kuti kana ariwo maonero avo vamunangagwa vachiinfomiwa nesecurity apparatus yenyika, zvenzvende zvichitarisira kuti mutemo utore matanho awo kuti paonekwe zveshuwa kuti vanhu vakaita zvindevava here.
Asi zvingatarisirwa here kumutungamiri wenyika kuti ongororo isati yaburiswa kuti yawana chii ivo vaakutonongedza munwe kune vamwe vavanenge vasingawirirani navo?
Aiwa, bhatizami ndozvaigara ichiita mazuva aperayo. MDC dangwaimbozvishandira yaita zvakati zvakatotanga nemuzabhu zvichingodzimbiri mhosva dzaitwa nezami chiita zvinhu zvayo yega zvainzi zvaitwa nezabhu zvaingonzi zvaitwa neopposition. MDC chiuya yainzi yaipara mhosva dzisina kumboita zvitaurwa nemutungamiri wenyika. Asi kukatara mhosva dzose dzekubva kuzabhu kusvika kuMDC hapana kana murwani akakonvictiwa akapika mumajera achinzi ndiye aita zvinhu.
Tanzwawo vachivimbisa kuti chiitiko ichi hachisi kuzoita kuti munyika muiswe mutemo westate of emergency. Tingatarisira kudaro here?
Aiwa, state of emergency haingakwanisi kuitwa because chinhu chinokwanisa kukondeniwa. Ende mukationa iwa munangagwa ichambati hatizodai vanenge vachitoziva zvinhu zvichitoitika munyika nomupati. Pamwe tingakumanyira ngoti G4 asi pane vamwewo vanhu vasine neG4 vanenge vakazviita.
Avo vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vachitaura vari parunhare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makaterera kuStudio 7, tinotepfenyura tiri kuWashington DC. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nhasi vakumbira nhengo dzebato ravo reRepublican Party dziri mudare reparamende kuti dzipasise mutemo wakanangana nokushandura kupinda kwevanhu munyika iyi, kunyange hazvo vaine muono wekuti vanopikisa vebato reDemocratic Party vari mudare reSenate vacharamba kukutambira. Mutungamiri we South Sudan va Salva Kiir nevapanduki vasainira na chibvumirano cherunyararo nhasi icho chichatanga kushanda mukati memaawa makumi manomwe nemaviri. Chibvumirano ichi chatsanirwa nehurumende zvichitevera musangano wakaitwa pakati pavaKiir nemutungamiri webato rinopikisa vaRiek Machar muKhartoum, guta guru reSudan. Mutungamiri webato reBuild Zimbabwe Alliance vaNoah Manyika ndive umwe wevanhu vari kukukwidza musarudzo yeutungamiri wenyika. VaManyika vanoti ivo nebato ravo vakasiyana nemamwe mapato nekuti vanoda kutungamira kwete kutonga.
Ine ndiri muchizvarwa zvarwa chemuZimbabwe, ndakakurawo ndichiendawo kuchikoro ndisina kupfeka bhutsu sevamwe, tichiverenga nekenduru uyezve tikakurawo mumba medu tichiona kushinga kweavo vaiti aiwa tofanira kuchinja maitirwo ezvinhu muno muRhodesia nguva iyoyo. Vamwe vangazive hama yangu baba munini wangu vainzi Robson Manyika ndo vamwe vakutanga vakaenda kuhondo 1963.
Mungadiudzei pamusoro pebato renyu?
Bato redu isu reBuild Zimbabwe Alliance rakatanga nekuti isusu takanga taona kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kunze kwenyika nemuno munyika kazhinji kachona hazvipihwe mukana wokuti zvishandewo kuti nyika yedu ibudirire. Takaona kuti pane vashoma kuti vanenge vachitauravo kuti toda kuita gutsa ruzhinji, asi chokwadi ndechekuti harisi gutsa ruzhinji, inongori gutsa ivavo vari muzanu neivavo vanonzi vakanga vari kuhondo, asi vanhu vakawanda vachitambura. Saka tazvionawo izvozvo ndokubva tafunga kuti aiwa tinofanira kuti tiite musangano wokuti munhu mwana wese wemuZimbabwe anogona kuti awane mukana wekuti ashandire nyika yake.
Rakarerekera kupi bato renyu?
Hatisi kurudyi kana kuti kuruboshwe aiwa, asi isu tinoda kuita zvinhu zvinoshandira Zimbabwe. Zvinhu zvachona izvozvo zvinofanira kunge zvichiita kuti makambani ashande, zvinofanira kunge zvichiita kuti avo vari kuda kuita zvinhu vanoda kurima, vanoda kuya muno munyika munomu kuzovhura makambani nezvimwe zvakadaro, vachizviita zviri pamutemo vakwanise kuzviita.
Chii chakaita kuti mufunge kupinda mumakwikwi eutungamiri hwenyika?
Ini chakaita kuti ndide kupinda mumakwikwi eutungamiri hwenyika kutaurira ichokwadi vahwande ndechekuti tinoona kushaya hanya kweavo vanonzi vatungamiri, uchiona kutambura kukuita vanhu iye zvino.
Dr. Manyika, se muchiti imimi ndimwe muri nani pana vamwe vese?
Handiti tukurwira yatinoti demokrasi. Demokrasi inoda kuti ngapave nemukana wokuti vanhu vasarudze uyo munhu wavafunga vanofunga kuti ari kuunza mazano anogona kuvabatsira. Kana tadaro hazvina basa kuti vanhu vachavangani 1000 here kana kuti 100 here, aunza mazano anofunga kuti anoita kuti vanhu vafunge kuti magariro avo achachinja, ndiye achasarudzwa nevanhu.
Sei muchifunga kuti bato renyu ndiro rine mhinduro, ndo rine maanswers ari kunetsa Zimbabwe?
Isusu tinoda kumira pachokwadi tichiona kuti zvinhu zvinogona kubatsira vanhu ndezvipi. Pane vakawanda vanogona kusimuka vachivimbisa zvinhu zvakawanda wanda, isusu hatisi mukuvimbisa mumakwikwi ekuvimbisa vanhu zvino aiwo, asi tikuda kuti tinyatsotaurirana chaizvo nevanhu chokwadi. Ini ndingati ichocho ndo chimwe chinhu chinoita kuti tisiyane nemamwe mapato.
Chii chamunoda kuitira Zimbabwe?
Ini chandinoona chikuru ndechekuti ngatidzidzise vanhu vedu kuti vasarudze vatungamiri vano kwete vatongi. Mutongi anoita zvaanoda, mutungamiri anonzwa kutambura kwevanhu, otsvaka zano rakanaka rinobatsira munhu wese.
Vari kukupidza musarudzo yemutungamiri wenyika uye vari mutungamiri weBuild Zimbabwe Alliance vanowa Manyika vachitaura vari parunare muHarare.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kugara muAmerica zviri kuungana mudunhu reKansas zvichipinda musangano uri kutanga nechishanu uchipera nemusi wesvondo chikunguru 1, 2018. Musangano uyu uchange uchishandiswa mukupangana mazano ekusimudzira mumwe wevakatanga Build for the Future makore mashanu apfuura uye vari mufundisi wesvondo United Methodist Reverend Jacob Tozoona Maforo vaudza Praxedes Jeremiah weStudio 7 kuti vari kufara nokukura kuri kuita musangano wavo gore negore. Vanhu vekuZimbabwe vachiwana mukana wokupana mazano panyaya dzeupenyu.
Musangano wedu uyu unonzi iwo Building for the Future Conference. Yakupinda mugore rai rechishanu, saka tiri kupemberera kuti tasvitsa makore mashanu e Building for the Future Conference. Saka in conference yatinoita gore rega rega musvondo rekupedzisira remwedzi wechitanhatu. Musangano unowanikwa iwo kuWinfield, Kansas, muno muAmerica.
Ndevapi vanhu vanokokwa kuuya kumconference?
Tinokoka wese zvavo vanoda kunga vari pakati pekukurudzirwa neshoko raMwari ngavauye. Makuwerere nechikonzero chekuti tinotora mukana iwoyu watisingaoni mazuva ese sevanhu vagere muno muAmerica, mukana wekusangana tichiwadzana tiri pamwepo. Programu yedu inewo zvakare mikana yekuti kune vaya vane mabasa avari kuita kuZimbabwe vauye vachitaura nekukurudzira vamwe, nekuti nguva zhinji vanhu tinokanganwa kuti takabva kupi kunei, tovarayirwa nezvakawanda zvatinowana patyo nesu kana tiri kure nekumba. Kune vane mabasa avari kuita gore rega rega munhu anouya achiratidza kuti gore rapera ndakanga ndiri papa, gore rino ndaapapa. Saka mukana wekuudzana kuti tinounganidza sei mari dzingadiwa, zvinhu zvingada kushandiswa, vamwe muri kuzviwana sei?
Yegore rino conference iriko rini?
Conference yegore rino inotanga musi wa29 June, toti isu 30 June, tozopedzisira musi wa1 July. Saka tiri kuti kune vanga vasati vaunzwa musangano uyu, huyai kumusangano unonzi Building for the Future Conference. Vanhu vazhinji vanousanganisa nemamwe, kune nemapato ematongerwe senyika, but yedu program iprogramu yevanhu vane chishuwo chekuti zvavari kuita zvinobatika zvikurukurwe pamusoro pezvazvo.
Dingindira remusangano.
Dingindira remusangano wedu ratinokurudzirwa naro isu rinobva kubhuku riri muBhaibheri raMapisarema chapter 127 verse 1 inoti kunyangwe muwaki akawaka pasina Jehovha unowaka pasina, kunyangwe mutariri anotarira pasina Jehovha unotarira pasina. Saka tiri kuti isusu pane zvese zvatiri kuita kubatsira misha yedu, zvikoro zvedu, nyika yedu, tikazviita zvinhu zvose izvozvo tisingatarisi nekutsvaga simba kubva kuna Jehovha, zvinongoperera pasi, ibasa rinofira mumaoko edu.
Tombotarisa zvabuda kumitambo yeWorld Cup kuRussia. Germany yakundwa 2-0 neSouth Korea, ukuwo Sweden yakunda Mexico 3-0. Switzerland iri kutamba neCosta Rica, ukuwo Brazil ichisangana neSerbia na 8 maneru. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM, nasi tiri kutarisa mhirizhonga yakaitika muna 2008. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. MDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa inoti hurumende inofanira kuongorora nyaya yemhirizhonga yakaitika makore gumi adarika pamberi pesarudzo yepresidential runoff iyo yakasiya vanhu vakawanda vafa uye vamwe vasina pokugara. Kupasa kwebhiri rokuvandudza zvirango zvakatemerwa vamwe muZimbabwe neAmerica kuratidza vakawanda kuti nyika iyi yakazvipira kutsanandura ukama hwayo neZimbabwe. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vano kanzura musangano wavo wekuhwange. Tashuka kumagume chirongwa chedu, ndokusiyai nomufaro, ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 27 hlangu la 2018 ngo Cape Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ilanga lika 2027 lilanga libuhlungu kakhulu nxa sicabanga ngama supporters e MDC abulawa kusenziwa ukuthi uPresident Mugabe atshontshe ukhetho luka 2008. UPresident Nelson Chamisa uqakathekisa khona ukuthi abantu abalinyazwayo abasuswe emzini yabo, abantu abadubekayo.
Amabandla ezombusazwe aphikisayo kwele Zimbabwe namhla abe lesikhumbuzo sokunanza iminyaka elijumi yesihlakalo sodlame esenziwa libutho labasekeli bezanu PF ngokhetho luka 2008.
UChamisa ngokumbona kwami mbona ngani ngumuntu ongabuya elendleko liyana ukubana athuthukise ilizwe, njalo lama policies abuya lawo ngama policies abamba sibili ama issues affecta iZimbabwe like khathesi esiphila kuyo indaba yakhona.
UBunuti
esigabeni sethu lapho esikhangela imbali yabancintisa kukhetho lwalonyaka bedinga ukuthola isikhundla sikamongameli welizwe. Namhla siphatha impilo kamnumzana Nelson Chamisa okhokhela elinye lamacele awe-MDCT lomanyano we-MDC Alliance. Zonke indaba lezinye ndizozizwa kulo msakazo. Amabandla ezombusazwe aphikisayo kwele Zimbabwe namhla abe lesikhumbuzo sokunanza iminyaka elijumi yesihlakalo sodlame olwenziwa libutho labasekeli bezanu PF siqophe abasekeli be-MDCT ngaphembilini langemuva kokhetho lokudinga umongameli ngo-2008 olwagcina luphindwa. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Ngemva kokuba ababencintisa ukudinga umongameli ngomnyaka ka-2008 phakathi kwayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ekhokela iZANU-PF lomuyi owayekhokela i-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai behluleka ukuthola amavoti enelisa ukuthi bangene embusweni, kwakumele luphindwe ukhetho kuRunoff kodwa ngenxa yodlakela olwabulalisa abaningi uTsvangirai wakhetha ukungancintisi. Isikhulumeli somkhokheleli wecele MDCT ekaChamisa umnumzana Nkululeko Sibanda uthi kuqakathekile ukuthi udaba lodlakela lukanhlangula 27 2008 lucutshungulwe ukuze kukhumisane umlothwa uxolelwane.
Ilanga lika 2027 lilanga libuhlungu kakhulu nxa sicabanga ngama supporters e MDC abulawa kusenziwa ukuthi uPresident Mugabe atshontshe ukhetho luka 2008. UPresident Nelson Chamisa uqakathekisa khona ukuthi abantu abalinyazwayo abasuswe emzini yabo, abantu abadubekayo ngendawo yabudlwangudlwangu lodlakele kade kusenziwa ngohulumende weZANU-PF kuzafanele bakhunjulwe nxa sesilo hulumende okaPresident Nelson Chamisa.
Osekela ibandla le-MDCT umnumzana Peter Dube uthi ilanga leli liveza amanxeba angasoze aphole nxa kungahlalwa ngaphansi kwaxolwa ngaleso senzakalo.
Leli langa liqakathekile ngoba liyasikhumbuza ukubana kakhulu laba abathi bayi-new dispensation balembali engcole kangaka. So ngakho kuyadingakala ukubana njengeZimbabwe kuhlalwe phansi kukhumiswane umlotha ukuze amanxeba ayenziwa lelo langa ephola.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Reason Ngobunyaphwa, yena osekela umanyano we-Coalition for Democracy Code ekhokelwa ngumnumzana Elton Mangoma esithi ilanga lalamuhla kumele angalikhohlakale njalo abathintakayo kumele behlawulwe.
Ngumnyaka okwaba le violence kakhulu eyayibangelwa yiZANU-PF sikhangela ukhetho lwe-rerun okwakumele lube khona phakathi kukaTsvangirai loMugabe. So ilanga leli ngilikhumbula kakhulu njengoba kulilanga elasizwisa ukuhlungu kakhulu esabeferwa ngabafowethu abaningi njalo sicela ukubana iZANPF la ikuvume lokhu ukuthi yayenza kwaba lodlame lapha elizweni kwabulawa izihlobo zethu, njalo sifuna icompensation.
Abantu abaningi balethemba lokuthi lokho okwenzakala ngomnyaka ka 2008 akusoze kuphinde kwenzakale kukhetho lonyaka, njengoba engumongameli umnumzana Robert Mugabe engasekho esikhundleni, njalo umongameli Emmerson Mnangagwa osekhona manje uhlala ekhuthaza ukuthula. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Uhulumende weMelika izolo upasise inguquko ezafakwa emthethweni wezijeziso zenoto ezetheswa amalunga eZANU-PF yilizwe leli oweZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act. Kulinguquko epasiswe ikomiti yedale lePhalamende ebona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe, uhulumende weMelika uthi ufuna ukudlelana kuhle leZimbabwe. Kodwa uthi lokhu kungenzeka kuphela nxa eleZimbabwe lingaqhuba ukhetho olukhululekileyo njalo lidinge abantu abanyamalalayo phansi kukahulumende kamnumzana Robert Mugabe, ababalisa umnumzana Itai Dzamara, umnumzana Paul Chizuze lomnumzana Patrick Nabanyana. Uthi njalo ibutho kumele linqabelwe ukungenela kwezombusazwe, kanti ke njalo le commission yezokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, kumele iqhube umsebenzi wayo ngobuqotho. Abakhokela imizamo yokuguqula umthetho wezidera lo nguSenator Jeff Fleck loSenator Chris Coons, bona abake bethekelekelela eZimbabwe kunyanga esanda kwedlula. Abenhlanganiso elwela amalungelo endabeni zemacansini e-Sexual Rights Center yakobulawayo ibambane lamapholisa aweZimbabwe Republic Police Homicide Section lamhla benze umhlangano lapho abakhuthaze khona uZulu ukuthi ehlukane lakho konke ongabafaka engozini ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo njalo langelanga lokhetho. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abaphila ngokuthengisa ucansi bathi ubudlelwano lamapholisa abumanga kahle njalo bulakho ukuqhubeka bungabuhle ngesikhathi ilizwe lisiya ekhethweni. Umqondisi we-Sexual Rights Center unkosikazi Musa Sibindi uthi yikho bebelomhlangano wanamuhla emizameni yokulungisisa ubudlelwano babo lamapholisa.
Namhla kakhulu besibokusana lama stakeholder ethu, ama community members ethu, mayelana nendaba ze-safety and security. Ikakhulu sikhangela ngemuva ukuthi sisebenza njengehlanganiso labo.
Elinye lamalunga e-Sexual Rights Center unkosazana Marophiri uthi ngomumo okhona khathesi balokwesabela ukuthi ngesikhathi sokhetho uzaba mubi ngamandla.
Udlelwano namapholisa sila ubana the minute vele nxa ngihamba khapha ehlethi lo ogqoke njengomfazi so uhluwe sabe, and so angeke ngikhuluma okuningi ngoba vele abasiphathi kahle.
Umnumzana Daniel Gambule isakhamuzi sakobulawayo laye okade esemhlanganweni lo uthi ubudlelwano lamapholisa abukho.
Hayi, amaphoza vele asezwanani, especially mina engiyisitabane. Akula, we've never been close. Because ngazobotshwe kunje sasaba lokukhuluma ukuthi senzwe so urechiwe utshontshwele kwantini. They always have something negative. Sesekhethweni, hey, amapolice problem. I think they should try better. Obezama ukuthi besebenzisane lathi njengabantu, because lathi we're also civilians, we're human beings.
Amapholisa asekhuthaze abantu ukuba bazibambe bangakhulumi indaba abangazaziyo ikakhulu ngamabandla ezombusazwe. Bakhuthaze uZulu ukuba angesabi amapholisa kodwa amangalele labo abephula amalungelo abo. Isikhathi esinenyi abaphila ngokuthengisa ucansi bayadlwengulwa ukuthi abanye badojwe sebefile. Kusikhatshana esedluleyo kobulawayo kudojwe abantu abane befile kuze kube lalamhla lokhu lokhe kungakatholakali ubufakazi obukhomba umbulali. Ngenyanga ezayo mhla ka 13 Ntulikazi iZimbabwe ikhangelele ukuba lokhetho lokudinga umongameli welizwe amalunga edalele parliamente lamakansila ngakho ke inhlanganiso ezwilelwa amalungelo oluntu akhuthaza uZulu ukuba alimuke ukuhlanganiselwa kudlakela lwezombusazwe lapho amabandla ezombusazwe ekhankasela usekelo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ucabangela ukuthi abasekeli bakankosikazi Grace Mugabe yibo abalesandla ekudubukeni kwebhomba elamkhuthayo kodwa labulala abantu ababili. Amapolisa awakayethuli imbono yawo kumbe ukuthi sebe lobufakazi ngalolu daba. Umnangagwa ubekhuluma lentathelo zindaba ye-BBC eHarare. Umnangagwa ibuzwa ukuthi abantu bamthembe njani ukuthi uzaletha inguquko elizweni uthe sebe lezibonelo zokuthi umbuso wakhe uqotho wapha esinye isibonelo sokuthi akusela mapolisa emgwaqweni. Ukuhlaziya amazwi kaMnangagwa sixoxele ngcwedi ecubungula ezombusazwe umnumzana Walter Mbongolwane.
Ye vele ukufika kukaTrump kwavele kwabonisa ukuthi i-America izathatha inyathelo elidlulise phambili kulelo u-Obama kade kiyo. Siyazi ukuthi i-America ekaTrump ayifanani ne-America ebesivele siyazi. So bazazama ngazo zonke indlela ukuthi bangenelele endleleni embusweni yase-Afrika, especially eZimbabwe lapho abazi khona ukuthi isikhathi esiningi iZimbabwe vele bekungahlonisa ezamalungelo abantu. So bayazama ngazo zonke indlela ukuthi ngalesi sikhathi babone ukuthi khona nxa besebenza lelizwe leZimbabwe selikulu ibanganelo abafuna bona ukuthi khona lapho elikhona.
Kodwa siyabona eleBhilitane lingani liyazwana lo mongameli Mnangagwa, kanti elemelika lona-ke kungakukwehlukaniswa kuyini ukuthi elemelika lingani lona lijeke umduli ngapha eleBhilitane lona lingani liyamukela uMnangagwa?
Ye kuyinto enhle ukuthi ubeke ngaleyo ndlela ngoba siyazi ukuthi ngaphambilini yonke into ebisenzwa iBrithani i-America ibiyilandela especially nxa kulihambela kukhulunywa ngendaba zaseZimbabwe. Kodwa ngisatsho njalo ngithi kuloku kwangela uTrump kalandeli leya nto besivele siyazi ukuthi khona imelika leBrithani ziyahambisana nxa zixoxa ngendaba yaseZimbabwe. So esiza kubona manje yikuthi iBrithani ingasala seyiyodwa isi melana lokuthi iZimbabwe ifanele ihlelwe kanjani ngoba i-America ithethe elinye inyathelo manje. Kodwa siyazi-ke ukuthi kusiya phambili imelika yiyo elokhathulo esikhulu kakhulu e-Afrika lapha. So siyazi ukuthi phambili iZimbabwe izofanele ukuthi ilandele khonoku okubunjwe ngabantu be-America ngoba yibo abale sisindo esikhulu kule Britain.
Lo ngumnumzana Walter Mbongolwane obekhuluma ecingweni leStudio 7 yaseSouth Africa. Ulavuto kulamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ole Diaspora Forum sikhangela umhlangano owenzelwe kwele Johannesburg, eJohannesburg kwele South Africa ngabenhlanganiso ezizimeleyo abahlaziye khona amalungiselelo okhetho lukamhla ka-13 ngoNtulikazi. Singakangeni kusigaba esilandelayo wothi sibone okunye okufitshane. Umongameli Silva Kiir weleSouth Sudan ulobelane isivumelwano sokukhumisana umlota labahlamuki abalwisana lohulumende wakhe lamhlanje. Lokhu kwaziswe nguhulumende walelo lizwe ogcizelele ukuthi umongameli Kiir lomkhokheli wabahlamuki uRiek Machar balobe lesi sivumelwano ngemva kwenkulumo abazenze bekhangelene esigodlweni seSouth Sudan kwele Khartoum. Inani lasebefile ekulwisaneni okuqhamuke phakathi kwamakholwa esiKristu labesid Muslim ngempela sonto esigabeni seplateau kule Nigeria selifika kwabangamakhulu amabili. Inhlanganiso zikaZulu weZimbabwe sezikhuthaze iCommission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ukuthi ilungisise ngokuphangisa konke okuphathelene lemithetho yezokhetho logwalo olulamagama abavoti ukuze impumelelo yokhetho lolu yemukelwe ngabantu abaningi. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kule South Africa.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeCrisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Rashid Mahia uchele isitudo 7 ukuthi njengenhlanganiso zikaZulu bakubona uqakathekile ukuthi bahlangane behlaziya ngokuthi ngambe sekwenziwe yini konke okudingakalayo ukuthi kwenziwe ugedo lungakafiki. Iningi lezikhulumi kulomhlangano likhale ngokuthi akucaci ukuthi inhlanganiso yeZEC izimele yodwa kumbe ithatha icele elithile kulolu khetho. Bathi kwala kweZEC ukwethulela inhlanganiso ezimela uZulu ugwalo lwabavoti utshengisa ukuthi kukhona kufihlwayo. Lezi nhlanganiso zithi sifuna uqashwa kalabo abazokhokhela ukhetho kubekwe sobala kwazwele ukuthi baqashwe njani njalo ngobani. Bafuna njalo iZEC yethule imithetho ecacileyo mayelana lokuthi yiphi indlela ezalandelwa ekwethulweni kwempumela yokhetho. Umnumzana Mahia uthi le ndlela ukhetho luzaqhutshwa ngayo bathi bafuna yethulwe icace ukuze nxa sekukhona ongahambi kuhle bakwazi ukwethula izikhalazo zabo.
The independence of the electoral commission will be able to carry out its mandate in a transparent accountable.
Ukuzimela kwekomishi yezokhetho yikho kuza kwenza iqhube umsebenzi wayo ngendlela esuthisa wonke umuntu. Lokhu kuza kwenza njalo ukuthi bonke abantu bayethembe likomishin. Okunye njalo ludaba lokucaca kwendlela zokuthenga konke okuzasetshenziswa ekhethweni. Abantu bakhathazekile kakhulu ngokhetho lokuthi kambe kuza kuba lukhetho olwemukelekayo na.
Igqwetha lelwela amalungelo luntu umnumzana Dewa Mavinga uthi lobanje besemukela ukuthi lonyaka kungenwe ekhethweni kungeladlakela olufana leminye eminyaka kunenge okulokhu kungakalungiswa. Uthi sikhona ezinye induna ezibamba ngamandla abantu ukuthi bavotele ibandla leZANU-PF. Kanti kwezinye indawo kulembiko ethi kulamasosha akhankasela ibandla leZANU-PF.
Sicela ukuthi amasosha akhulume ukuthi asazo angene kupolitics zeZimbabwe. Njalo ke siyacela ukuthi kube le lokuthula abantu abangachayana eZANU-PF kumbe MDC. Siyacela njalo ukuthi President Mnangagwa ayenze konke ukuthi kube lokuthula masingele kuma elections.
AbeZimbabwe abasemazweni labo bethule okuningi ngabakhalaza ngakho ngamalungiselelo alolukhetho. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi bakhathazekile ukuthi ngemva kokwenqatshelwa kwabantu ukuthi bavote besemazweni ayikho imizamo eyenziwa nguhulumende ukusiza labo ababhalisileyo ukuthi bayivota.
Kunesikhala ngakho ukuthi ukhetho luyabe lungomvulo, ngomvulo abantu bazabe semsebenzini. Sekusitsho ukuthi abantu bacele ama leave kumbe ama off days ngomvulo lwangolwesibili ukuthi bengabi khona emsebenzini bese iyavota. Kade kuzaba kuhle ukuthi ukhetho lube ngomgqibelo bawuzokwenza ukuthi abantu abaningi abalapha eSouth Africa lakwamanye amazwe aseSadak ababhalise ukuvota bahambe bayovota.
Inhlanganiso zaZulu lezi zithi kusemandleni eZEC ukulungisisa zonke lezi zinto ngendlela ezakwenza nxa impumela yokhetho isiphumile wonke umuntu ayemukele kungelambuzo loba kuphikisana laleyo mpumela emthethwandaba. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Umkhokheli welinye lamacele ebandla eliphikisayo elemdct enguye njalo ozancitisa kukhetho lokudinga umongameli emele umanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa owaziwa njalo ngele ukuthi ngu-Cobra uthi uleqiniso lokuba uzanqoba kukhetho lokudinga inkokheli lwamhlaka 30 ngoNtulikazi. Lanxa engomunye wabakhokheli asesebatsha abancintisa kulolo khetho, abanye bathi ulakho ukulunqoba ngoba ethandwa ngabantu abaningi. uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lanxa esekelwa ngabaningi, okuvezwa yikwanda kwabantu emihlanganweni yakhe yokukhankasela usekelo kukhetho, ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi kusesekhona asilela kikho okumele akulungisise. UChamisa uzelwe mhlaka 2 Nhlolanja ngomnyaka ka-1978 ngabazali uMnumzana Silvanus Chamisa lonkosikazi wakhe uAlice esibhedlela seRoman Catholic seSilveira Mission eMashingo. Imfundo yakhe yeprimary lesecondary uyenze esedolobheni leMashingo. Uthe ngokuphutsha izifundo zakhe ze-A-level waya ekolijini leHarare Polytechnical College, okulapho aqala khona ukuveza ukukhalipha kwakhe wakhethwa ukuba yinkokheli yezifundi zemakolijini eye-Student Representative Council ekumnyaka wakhe wakuqala ngomnyaka ka-1998. Emnyakeni munye uChamisa waxotshwa kulelo koliji esetheswa umlandu wokuphatheka kundaba zokutshengisela kwenkokheli yezifundi bekhonona ngokwenza kwahulumende kowaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe ngaleso sikhathi. Ngomnyaka ka-1998 ukhethwe ukuba ngunobhala jikelele wenhlanganiso yezifundi zemakolitshini iZimbabwe National Students Union, ZINASU. Ukuphatheka kwakhe kule nhlanganiso kubikwa kwaletha inguquko enkulu kundlela amakolitshi abekhokhelwa ngayo kanye lezombusazwe elizweni. Kuthe ngokubunjwa kwebandla eliphikisayo ngomnyaka ka-1999 ikhokhelwa ngumuyi uMnumzana Morgan Tsvangirai, waba ngomunye wezifundi ngaleso sikhathi ezaphatheka kakhulu kwezombusazwe ngaphansi kwalo. UZulu weKhuwazana East utshengise usuthiseka kwakhe ngaye waqhubeka emkhetha ukuba amele edale yonke le iminyaka. Khathesi uncintisa kukhetho lukamongameli enguye omncane kulabo bonke abakhona abangamachumi amabili lantathu. Abasakhulayo elizweni okubalisa uMnumzana Luyanda Bhunu wasemzini weGlenlon uthi kungalesi sizathu-ke befuna aphiwe ithuba uChamisa angene embusweni njengoba lesi sekuyisikhathi senkokheli engontanga nxa kukhangelwa okwenzakala emhlabeni wonke jikelele.
Even singakhangela kuma-manifestos akhe ngani kulezinto ezibambekayo ezikompeti kwalezi esizibonayo from ezanu, kungani bakhuluma ngezinto ababezenza kudala but bazehluleka ukubana bezilungisise. So uChamisa ngokumbona kwami mbona ngani ngumuntu ongabuya elendleko liyana ukubana athuthukise ilizwe, njalo la ma-policies abuya lawo ngama-policies abamba sibili ama-issues a-affecta iZimbabwe like khathesi esiphila kuyo indaba yakhona.
UBhunuthi lokho kukhalipha uZulu akhala ngakho ukuba kuyasilela kuChamisa kuzokuba khona ngokuya kwesikhathi.
Asingeke simvalele phandle ngoba laye uyazama, cause nxa sikhangele labo ababekhona abadala bakhona labo babesinika lati ama-promises ngokuya kwesikhathi azange sibone lokho ababekwenza. So mbona ngani kulokho akukhulumayo kathesi singabekezela sibone ukuthi uyenza njani, then labo abamlandelayo maybe sibengamncedisa ukuthi ebone laye izinto ezingcono ezokwenza ezimpilweni zabantu. So i-wisdom angeke sithi ikhona or ayikho, kodwa into engavela ngokuya kwesikhathi.
Kodwa bakhona bathi useseluhlaza uChamisa, laba ngababalisa uMnumzana Sikhumbuzo Mangena waseDzivarasekwa Extension.
Lingakhangela i-history yakhe ukuthi wangena njani esikhundleni, lokuthi ama-election aphakathi kwe-party yakhe wayenza kanjani. Abantu abanjabo Jesse Majombe bagcina sebengabaphumayo besithi abancedwanga ngezikhalazo zabo. Into ezisichayisa ikhanda ukuthi sithi ngumuntu ozakwanisa ukuthi alethe ukutshintsha okupheleleyo hambe uzatshintsha okulutshwane nje athi setshintshe.
Izehlakalo ezaba khona ekubhubheni kukamuyi uMnumzana Morgan Tsvangirai ekuqaleni kwawonalo umnyaka, ingcwethi kwezombusazwe zithi ukwenza kwakhe kwaba liphutha elikhulu njengoba wehluleka ukulandela iziqondiso lemithetho ekusisekelo sebandla lakhe. Lokhu ngokunye kwalokho okumthikazisayo kakhulu uMangena ezibuza mihla yonke ukuba uChamisa uzokulibusa njani leli lizwe nxa ethe wangena embusweni.
Khonokho ukuthi usamutsha akala system akwanisa ukuthi ayidonse donse njengabanye ababekwenza, yikho ongenza ukuthi maybe even amalunga ama non-governmental organizations le amkhangelisise athi hayi lapha sephula umthetho labanye amaloya
seligqwetha okwamanje uChamisa njalo esengumfundisi enguyena ukhokhela ibandla le-MDCT elalikhokhelwa ngumuyi umnumzana Morgan Tsvangirai ekhokhela njalo umanyano we-MDC Alliance. Yena lo nkosikazi wakhe uSithokozile Chamisa bale ndodana njalo sewaya wayafundela ubufundisi ekolitshini ele-Living World Bible College. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Akubizwa ozwayo ngempela nsonto esigabeni seKansas khonapha kwele Melika, lapho izalwane zeZimbabwe esezihlala eMelika lezivela eCanada ezizezahlangana khona ziphana amacebo okuthuthukisa lapho ezivela khona ekhaya lalapho ezihlala khona khonapha kwele Melika. Lo mhlangano obizwa ngokuthi yi-Building for the Future 2018 usule minyaka emihlanu wasungulwayo ngenhlonso yokuhlanganisa izalwane zeZimbabwe kanye ngomnyaka ziphana amacebo. Omunye walabo abazangena umhlangano lo ngumnumzana Innocent Lunga otshele uPrasitis Jeremiah ukuthi bayajabula ukuthi lo mhlangano uyakhula.
Inhlanganiso le imbali yayo ngeyokuthi yaqala ngo-2012, so yaqala inhlanganiso engakhathali ukuthi yibandla liphi, but yaqala ngabantu abahlanganisela amabandla athene. So ekuqaleni kwayo i-Building for the Future ibikhanyela ukulungiselela ikusasa yabantu ababuya kule conference befundiswe ngoku khathalela abantu abangenelisiyo abangakwansi ukuyakha into ezingabanceda ikusasa yabo. So i-Building for the Future inhloso or injongo yabo kwakuyikuyenza laba abayenelisayo ukwakha.
Mbe umhlangano wale inhlanganiso wenziwa kangaki ngomnyaka njalo nini?
Lee conference yenzeka kanye kulo nyaka yenziwa mhlaka 29 kuqala ngolwesihlanu mhlaka 29 iqine ngensonto mhlaka 1 July.
Kuyabe kusenziwani?
Kulomhlangano kuyabe kuqalisela nge-Friday ngolwesihlanu. Siyabe sihlangana sonke sikhuleka njalo sibona labanye abasebeyayenza ama-projects owakha imizi kumbe i-community ezangakibo back in Zimbabwe, and not only kwele Zimbabwe, labanye abasebeyakha ama-community lemizi zabo either lapha e-States kumbe e-Canada. So ngolwesihlanu i-worship, Saturday ngama-workshop hlanganyisela le-worship sidumisa kanye, kodwa ama-workshop kuyabe kukhanyelelwa kuyabe kuqhutshwa indaba yokuyakha, kuyabuya ama-speaker achiyeneyo ukuyakha imizi, uyakha i-community. And then Sunday kuyabe sokuyikugqiba i-conference.
Ngobani ababuyayo emhlanganweni?
Kuyabe kuvela abantu kwele Zimbabwe, kuyabe kuvela abantu kwele Canada, and then kuyabe kuvela abantu from different ama-states.
Lo ngumnumzana Innocent Lunga, omunye wabaya emhlanganweni we-Building for the Future eKansas khonapha eMelika. Silikhumbuze njalo World Cup iGermany inqotshiwe iSouth Korea 2-0, kuthi Mexico itshaye 0, Sweden yatshaya 3. Singakehlukani wothi sikhangele udaba obelikhokhela namhlanje. amabandla ezombusazwe aphikisayo kwele Zimbabwe namhlanje akuyenze isikhumbuzo sokunanza iminyaka yodlame olwenzakala ngo-2008. Oliver Lesisayo uGibbs Dube.
Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.